Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino i Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 14 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wekuzeya mihuro nemashandiro evashandi vehurumende weNational Joint Negotiating Council unotadza kubuda nechisungo. Nengo gumi nenhanhatu dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzinomiswa pamberi pedare dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga muHarare musi wechitatu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatanga nezuro zororo ravo repagore ndokusiyira matomu kumutevedzeri wavo vaConstantino Guvea Chiwenga. Indo yemimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wangu wakatarisirwa zvakanyanya pakati pevamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi vehurumende wekuzeya nyaya dzemihoro nemashandiro evashandi vehurumende weNational Joint Negotiating Council waitwa muHarare nhasi unonzi hauna chawaburitsa sezvo vamiriri vehurumende vati vanoda nguva yekumbonopira kuvakuru vavo zviri kudiwa nevashandi. Mutevedzeri wasachigaro wesangano riri kumirira vashandi vehurumende munhaurirano idzi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGoodwill Taderera vanoti vashandi vaisa patafura zvavari kuda zvinosanganisira kuti mihuro yavo inge ichibhadharwa nemari yekuAmerica. Vatiwo mushandi wepasi anofanirwa kutambiriswa madhora mazana matanhatu nemakumi manomwe nerimwe emari yekuAmerica kana kuti $671 pamwedzi. Vataderera vanoti mari yave kudiwa nevashandi iyi iri kubva pamadhora ekuAmerica mazana mashanu nemakumi mana yaitambirwa muna Gumiguru 2018 asi nekuda kwekushaya simba kwemari kana kuti inflation mukati memakore matatu adarika vakazoiisa pamadhora mazana matanhatu nemakumi manomwe nerimwe avave kuda iye zvino. Uyu ndiwo musangano wekutanga pakati pemapoka maviri aya mugore rino ra 2022. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata vanga vachimirira hurumende mumusangano uyu. Ngatinzwei hurukuro yataita navataderera.
Musangano uyu zvabuda ndezvekuti isusu taramba takabatirira pekuti izvo zvekutipa mari nemaRTGS hazvisi kubatsira nekuti mari iyoyo iri kuramba ichidyiwa neyatingati inflation. Uye kuti mari iyoyo taipiwa tiri kubuda tomhanya zvekunoitsvaga kumastreets kuti tigone kubata US because US ndoriri kushanda paground. Saka isusu tabva tangoramba takasimbirira tikati isu aiwa ngatirekedzei kutombotaura zvemaRTGS isusu ngatitaurei zvemaUS. Saka izvozvo zvemaUS ndozvataedza kutaura navo ivo vakaratidza kuti vakumboenda kunoona maprincipals avo tozoonana svondo inouya isati yapera vachitiudza kuti zvabva kumaprincipals avo ndezvekuti kudii kureva kuti varisponda vachitiwo chii.
Asi munotarisira kuti pane chinobuda here? Nokuti tinoona kuti kazhinji hurumende inenge ichingozoti regai tingogara pasi nguva ichifamba.
Isusu tinoona kuti saizvozvi pamataurirano atanga tichiita kureva kuti the government side ne the workers side taita sekuti zvatanga tichitaura izvi tiri kuwirirana zvekuti vaona zvichiratidza kuti zvinhu zvinozvisisika ndosaka vati hazvisina chokutaura izvi kunze kwokuti tingoenda tinoona vakuru vako. Isusu tinoramba takatarisira kuti pano tove nechinobuda nekuti izvo zviri kuoneka kumunhu wese kuti kana iri rendi kana akurwara muzvipatara umu kana iri transporti zvese izvozvo zviri kungoda US. Saka hatisi kutaura zvinhu zvisiri kuitika paground.
Imi sevashandi hurumende zvizva muri kuda.
Isusu sevashandi vehurumende zvatinongoda isu ndezvekuti tidzoserwe muhoro wedu pamari yataimbohora kare. Kare taihora $540 muna October 2018. Asi zvakare tirikuona kuti ikoko kuma US dollar ikoko inflation irikuramba ichirovawo. Saka mukuverengedza kwedu takaona kuti mari iyoyo inogona kuti isvike ku$671. Asi ivo vanoti mari yatinokolekta yose vachitarisana vakakolekta gore rakapera yakaita iyo $1.26 billion. Saka vakaverengedza tikada $671 vari kuti ivo panenge pai kuda $3 billion yatisiri kugona kukolekta. Tikati isusu aiwaka ngatichitaurirana izvatinogona kuti tikatifambe towedzera zvichindirana nekuona kuti mari yava kukolektika pari zvino yakamira sei. Saka taita yatingati pachirungu an incremental process kana kuti zvatingati isusu quarterly reviews tichitarisa kuti mari muhurumende iri kupinda zvakadii.
Mari idzi dzinenge dzichisanganisira mari dzemaallowance here kana dzatingati dzekubatsirikana?
Dzinenge dzichisanganisa mari dzemaallowanceo nemihoro.
Mutevedzeri wasachigaro werimwe sangano riri kumirira vashandi munhaurirano idzi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGoodwill Taderera vari parunare muHarare neStudio 7. Nengo 16 dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzamiswa pamberi pedare dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga muHarare musi wechitatu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatanga nezuro zororo ravo repagore ndokusiyira matomu kumutevedzeri wavo vaConstantino Govea Chiwenga. Nengo yekomite pamusoro muboka revechidiki muMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vanoti vana veZimbabwe vanofanirwa kuzvisunungura kubva pajoki reutongo husina kunaka. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Aura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare vaharuzivishe vati kunyange hazvo vana veZimbabwe vaive netarisiro yeZimbabwe itsva kubva zvapinda hurumende yavaEmerson Mnangagwa, tarisiro iyi haina kuzadzikiswa.
Zvinoratidza kuti Zimbabwe haina kusununguka. Ndingashandisa shoko rekuti kusvasvangwa kwakaitiwa mapazi ehurumende inonzi State Capture ari kushandiswa zvisizvo, ari kushandiswa kuita zvido zvavachiona kwete zvenyika. Chechipiri, ndotarisa umbavha unoitwa nevari kwekuti vanoona kuti mwedzi kwatongopiwa mari yemishonga yezvipatara zvatopera, kunotonzi kwabiwa goridhe vatobatwa mari paipo zvatopera. Iyi munyika yakasununguka, umbavha kwemhando iyi hauko. Chechitatu, toenda mukodzero dzevanhu. Tisizvo zvatiri kutaura zvaizvo zvipanazvo. Kune vadzidzi 16 vari paresentral police station and vatovharikwa kudarika kwezuva. Mutemo unokumbira kuti vanoti munofanirwa kuita maawa anokwana 40 munofanirwa kunge waenda mukoti kudarira dzikoshwe, asi vatodarika.
Vaharuzivishe vati kugara mujeri kwavakaita nemhosva dzavati dzenhando kwakavasimbisa zvakanyanya mukuda kurwira utongo hwejekerere.
Rakungwa yakareba kwandakaita uku kwakatondisimbisa nekuti chekutanga hazvisi zvinhu zvingandifadza kuti umwe munhu anga achizorwadziwa achipinda mukutambudzika nemarwadzisa ndakapinda ende kutisaitika uye zvisadzokonzwa futi chinokwandiri. Tinofanirwa kunge ndawedzera kurwisa we nekuonesa vamwe neruzhinji rwezimbabwe kuti ngati ngambe ichitiwedzera kuita zvinhu zvinoda kuti tibvise dambudziko iri riri kunetsa munhu nekuti dambudziko iri tinoramba tichiitangura. And zvaitoita kuti even pada ndiri mukati 320 days ndaitowana mazana zuva rimwe nerimwe ndaironga sano wandiri kuti asaka tinoona sei tinobvisa sei hurumende yenharo yatinanyika.
Vaharuzivishe vakurudzira kuti vanhu vanyorese kuitira kuti vazovhota neuwandu vachiti vane chivimbo chekubvisa hurumende yeZANPF musarudzo dzichaitwa muna 2023.
And ndosaka ndichikurudzira kunyanyanya vechidiki nokuti ndo vazhinji munyika ende ndo vane ramangwana riri kufondewa zvaizvozvo kuti hande tinonyotsa kuvhota ndo nhanho yekutanga. Kana tanyoresa tozonanha nezvitu kuti tunofumba simu kufuchi njino vimba iti unotenda iti
asimu kuruwewe chidiki mbatore ZANPF modunure Harare va Emmanuel Mahachi va uza Studio 7 kuti ZANPF ichakunda muna 2023 va Mahachi vati mutungamiriri wenyika va Emmerson Mnangagwa vari kushanda zvakanaka zvinogutsa veruzhinji zviri kupa kuti dzimwe nhengo dzeMDC dzipinde muZANPF.
Kuhuina maelections ZANPF takatotanga kushanda tikatarisa zviri kuitwa naPresident yedu vaMnangagwa tinotarisa kuti vari kuita zvinhu zvinobatsirika zvinooneka zviri kuonekwa nenyika yese kuti President vari kushanda izvozvozvo zvega zvinotaridza kuti tinohuina maelections.
VaMahachi vatiwo bato ravo riri kukweshawo vechidiki avo vavati ndivo vakawanda munyika.
Mayouth akawanda muno muZimbabwe, vazhinji vacho vaakuziva vaakuona and kuZANPF so far recruitment yataita yemayouth we have now more than 9,000 mayouth vajoina ZANPF.
Mune imwewo nyaya, mutauriri webato reMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere havana kubuda pachena kuti bato ravo richakukwidza kusarudzo nezita rekuti MDC Alliance here kana kuti kwete. Muzvare Mahere vati pari zvino vanozivikanwa nezita rekuti MDC Alliance asi veruzhinji vachaziviswa kana zita iri rachinjwa.
Tiri kutaura kuti vanhu vanoziva vatungamiriri vavo, vanhu vachaudzwa mukufamba kwenguva kuti zita rachafamba naro nderipi, but for now tiri kushandisa zita rekuti MDC Alliance. Kana zvichizenge zvachinjwa zvashandurwa tichakuudzai.
Muzvare Mahere vatiwo chakakosha ndechekuti bato ravo rirwise kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vari zvakare gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vawedzera nemasvondo maviri mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu senzira yekudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19. Gwaro raburitswa nebazi rezveutano kuvatori venhau rinoti zvikoro zvichapiwa svondo rimwe chete mushure mekupera kwemasvondo maviri awedzerwa nawo lockdown kuitira kupa mukana wekugadzirira nekuisa zvikwanisiro zvikoro zvisati zvavhurwa zvichienderana nekuti denda reCOVID-19 rinenge rakamira sei. Gwaro iri rinotiwo varayiridzi nevadzidzi vanosungirwa kupfeka mamasiki nguva dzose pavanenge vari muchikoro. Vadzidzisi vose pamwe nevana vechikoro vari kukurudzirwawo kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19 vachiti zvikwata zvematunhu zvinoona nezveutano zvinokurudzirwa kunge zvichiita ongororo muzvikoro kuona kana mutemo uri kutevedzerwa. Veruzhinji vari kukurudzirwawo kuti vagare vakapfeka mamasiki, kugeza maoko nesipo nguva dzose uye kusaenda munzvimbo dzakaungana vanhu zvikuru kana vasina kupfeka mamasiki kana kuti vachidya kana kunwa zvinwiva. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe kana kuti 7 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana matanhatu ane makumi mashanu nemumwe kana kuti 651 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi maviri nevaviri kana kuti 5222, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvishanu zvine makumi masere nevana kana kuti 225,084. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava mamirioni mana ane zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezviviri zvine mazana manomwe ane makumi matanhatu nevasere kana kuti 4,192,768. Vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamirioni matatu ane zviuru mazana maviri negumi nezvitanhatu zvine mazana maviri ane makumi mashanu nevasere kana kuti 3,216,258. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi maviri nechimwe zvine mazana mashanu ane makumi matanhatu nevashanu kana kuti 21,565. Uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayaiwana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 ichi. Yashika nguya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vari kusimudzira urongwa hwavo hwekurwisa chirwere cheCOVID-19 kuburikidza nekupa vanhu pachena mamaski uye zvikwanisiro zvekuvheneka chirwere ichi munhu ari pamba zvinosvika bhiriyoni rimwe chete. VaBiden vataura mashoko aya panguva iyo mhando yeOmicron variant iri kunetsa. Nyanzvi munyaya dzehutano dzinoti kuwanisa zvikwanisiro zvekuvheneka chirwere munhu ari pamba muAmerica hazvipedzi dambudziko iri pasi rose, sezvo nyika dzakawanda dzichidawo mamaski nezvikwanisiro zvekuvheneka denda iri munhu ari pamba. Sangano reUnited Nations kuburikidza nehofisi yezvekodzero dzevanhu rinoti vanhu zana nevasere vakaurayiwa nemauto emuchadenga emuEthiopia zvichitevera kurwiswa nemuchadenga kuri kuitwa dunhu rekumaodzanyemba kweTigray kubva kutanga kwegore rino ra2022. Vamwe vagari vemuguta remutare vari kunyunyuta zvikuru nekusatakurwa kwemarara kwenguva yakareba munharaunda dzavanogara. Mutoro wedu wenhau Lloyd Moyo uyo ari kwamutare anotipa nyaya iyi.
Bagari vakawanda vanoti marara aya ave nemasvondo anopfuura matatu asina kutakurwa kunyanya kumisha inogara veruzhinji yakaita sesakubva Chikanga, Wobos, Zimta, Garikai, Destiny, Benwin nekuDarlington. Vagari vemunzvimbo idzi vanoti vakapedzisira kutakurirwa marara mudzimba dzavo Christmas isati yasvika. Mumwe mugari womusha weHobos 2 vapenjeni madzikangava vanoti vagari vave kungorasa marara pese pese sezvo vapererwa nemazano.
Nyaya yemarara taanoita nayo ya mabhina akapedzisa kutakurwa before Christmas anhu azati atakurwa tangozara marara kwese kwese zvati zvofamba zivi vanhu vachapedzisa vakurasira vakudzosa kurorasa marara pasina bvumirwo manje.
Vaimbo wekanzura weWard 17 vaJohn Yamoka vanoti havazi kufara nekusapindura mibvunzo yevagari kunoitwa nekanzuro yavo.
Pari zvino kanzura isu takura marara Ward 17 area inosanganisira Hobos naDiddy kusanganisira naFace 3. Patoti ndinyatsoziva kuti wai wasitakura marara hatina anza because problem yataita ndeyekuti dhiri council staff watone kazi kake kuti havarespondi even kumameseji okafona havarespondi vanongochita sezaunosiri kansela so vanonga ungoda hatichadi kuteerera but handizvo manje because ikodzero yemugari wese wemamutare kuti ange chipiwa service uye chinge chingotererwa kombeni yake yanonga arisa but now it's different because havachatomboiti even to respond saka tine dambudziko ivavo.
Mumwe mugari amai Christine Bande vanoti kunyange vakaedza kuchera makomba sezviri kukurudzirwa nekanzuru nzvimbo dzekuchera dzacho dzapera zvovashayisa zano.
Pakaipa pakaipa kuno kuHobos chaiko hatichisina kana pekurasira marara kana pekucherera marara taimbocherera mumabekyard medu mumagadheni nomamita asi nzvimbo dzacho dzese idzodzo dzazara mabhini akangozara mudzimba umu saka totoshaya kuti marara acho zvinezvi tochimacherera paiko tomakanda murusere kunasakubvaipa zviiti.
Hatina kukwanisa kubata meya weguta remutare vaBlessing Tandi sezvo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira nhasi pataenda pamepo. Asi mutauriri wekanzuro vaSpring Mutiwi vatumira gwaro kuvagari nhasi vachiti kanzuro yavo iri kunetsekana zvikuru nekusatakurwa kwemarara muguta. VaMutiwi vati marara ava nenguva refu asiri kutakurwa nekuda kwekuti dzimwe motokari dzavo dzakafa uye dzichiri kugadziriswa. Asi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa murimwe sangano revagari Mutare Residents and Repairs Association vaDavid Mutambirwa vanoti kunyange hazvo kanzuri chiita ina motokari dzemarara dzakakwana chinoshamisa ndechekuti kanzuri inokwanisa kutengera vakuru vemukanzuri zvikakarara zvemotokari.
Nonoka kuri kuita kutakurwa kwemarara muguta reMamutare kunokanganisa utano hwevanhu uyezve zvinokatyamadza kuti tinenge tiri kuratidza kuti zvinonge zvekuratidza kuti vakuru vemuguta vari kutadza kuita mapriorities avo. Tinoona pari kutengwa motikari dzinodhura dzekutengera vakuru vakuru asi motikari dzekuti basa racho rinove main business reguta rinova service delivery richitadza kuitwa ina ndodzofanira kutengwa dzakwana dzemarara dzinotakura kuguta rese kwozotengwa motikari dzekuti vanhu vanokwanisa kuti vachifamba vachibvakacha sevakuru vemuguta uyezve vanhu ndovakakosha kosha kudarika zvimwe zvose zvingadaro zvichitwa naizvo zvokuma priorities anofanonga achiiswa kuvagari venzvimbo.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti kusatakurwa nekusachengetwa zvakanaka kwemarara kunogona kukonzera zvirwere zvinogona kuvhiringa utano hwevagari vemuguta iri. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika dzakapoteredza Zimbabwe zvinoti hazvisi kubatwa zvakanaka munyika dzazvigere. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo vabva kure vakavanda vanobva kune dzimwe nyika vagere munyika dzinoti South Africa, Botswana, Zambia nedzimwewo, zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti ndizvo zvega zvinoonekwa sevabva kure munyika idzi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti nhamo yazviri kusangana nazvo munyika dzakatenderedza Zimbabwe ndefodya yemudzanga inoti uku yakarumwa uku inotsva. Mutauriri wesangano rinomirira zvido zvezvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa reZimbabwe Community in South Africa Vabongani Mukwananzi vaudza Studio 7 parunare vari muJohannesburg, South Africa kuti zviri kuitika zvinofanira kuva chidzidzo kuhurumende yeZimbabwe.
IZimbabwe uhurumende wayo,
hurumende yeZimbabwe ndiyo yakafanira kudzamisa pfungwa panyaya yekuti sei zvizvarwa zvayo zvotiza pamusha zvichinogara kuvavatidzani. Chakatofanira kuva chidzidzo kuhurumende yeZimbabwe kwete South Africa nedzimwe nyika dzakapoteredza Zimbabwe.
Svondo rakapera, mapurisa eZimbabwe akadzivisa kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri makumi masere nezvipfumbamwe zvakadzoserwa kumusha mushure mekuwanikwa zvisina mapepa ekufambisa kunyanya muSouth Africa neBotswana. Kunze kwekutandaniswa kuSouth Africa, meya weguta leLusaka muZambia Michilando Chitangala vakazivisa mazuva mashoma apfuura kuti kanzuro yavo iri kutsvaga nzira dzekunyurura zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutengesera mumigwagwa yeguta iri. Vachitaura neStudio 7 parunane vali muLusaka, amai Chitangala vanoti urongwa uhu hwakanangana nekugadzirisa guta kuitira kuti kusave nekutapuka kwezvirwere zvinouya nokuda kwekuzara kwevanhu.
Hatidi kuti kuve nevanhu vakawanda mumigwagwa yedu nekuti vanhu vakawanda panotapuka zvirwere zvakaita semanyoka.
Amai Chitangala havaenderera mberi vachiti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushandisa mazita echiZambia ekunyeba kuitira kuti zvikwanise kuwana pekutengesera pamisika inoti Komesa, Kamwala neIndasiti.
Takafanira kuziva sekanzuro kuti ndiani ari kushandira mumigwagwa yedu. Hatina kuti vanhu vanobva kuZimbabwe vadzingwe, asi takafanira kuziva kuti ndiani ari kutengesera papi. Asi vasina mvumo yekugara munyika ino vachapiwa vebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika, ndivo vanoziva zvekuita navo.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinotengesera mumigwagwa yeLusaka, mai Angela Nyatala vanoti kunyangazvo kune vabva kure vamwe vanobva kunyika dzinoti Tanzania, the Democratic Republic of Congo uye Rwanda, mai weLusaka vakati zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanirwa kudzoserwa kumusha kwazvo. Asi nyanzvi munyaya dzemabhizinesi vaShadrick Mwewa Yensen vaudza Studio 7 parunare kuti meya weLusaka vari kuzvisikira moto muziso nokudzinga zvizvarwa zveZimbabwe munyika iyi.
Mashoko akataurwa nameya akataurwa nemunhu asinganzwisise nezvebhizimusi rinoitika muguta raari kutungamirira. Tichitarisa maZimbabwens ari muguta reLusaka, maZimbabwens ekuti tichisa vaya remuchirungu ndiwo mabhosi emamaketi mairi ane mukurumbira muLusaka. Mamaketi mairi ane mukurumbira muLusaka tine Komesa neKamwala, asi muKomesa neKamwala mazuva mashoma nana kana mumwedzi mishoma nana apo hurumende yeZimbabwe payakavhara border, mamaketa akapotsa avhara.
Mamiriyoni ezvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara munyika dzakatenderedza Zimbabwe, vazhinji vavo zvisiri pamutemo nokuda kwemamiriro ezvematongerwo enyika neupfumi ayo amire manyama amire nerongo muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri Francis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Chirongwa chelive chokuna 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika pamwe nezviri kubuda kumakwikwi eAFCON uko Zimbabwe iri kutamba neMalawi mumutambo wayo wechipiri muGroup B. Endai paFacebook page yedu yeVOA Shona apo tichange tichiburitsa zviri kuitika pamutambo uyu.
Katarini pando, mbara ichivani Kana wana hindi, uchapura nyemba rombu sana Katarini pando, mbara ichivani Kana wana hindi, uchapura nyemba rombu sana Uchama mkuru, kuna wamwe wose Kana wana hindi, uchapura nyemba rombu sana Uchama mkuru, kuna wamwe wose Kana wana hindi, uchapura nyemba rombu sana
unotaza kubuda nechisungo nengo gumi nenhanhatu dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzinomiswa pamberi pedare dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga muHarare musi wechitatu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatanga nezuro zororo ravo repagore ndokusiyira matomo kumutevedzeri wavo vaConstantino Govea Chiwenga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulambulela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 14 zivandlela 2022 mukipdube. Endabeni zethu lamhlanje. Uzaphethe isikhundla sikamongameli welizwe njalo engumphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga useengeze isikhathi sokusebenza kweziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Umnumzana Obert Mpofu kubikwa ukuba usevale ngci epulazini likasipho Samini Malunga labanye bakhe.
Esidakeni akusasebenzeki solokho kwabuya u-Obert Mpofu lemuli yakhe.
Kule ngcwethi ezithi akumelanga ibandla le-MTCT lithi yilo lodwa okumele lisebenzise umanyano we-MTC Alliance ukhetho oluzayo.
Izeki kayifanelanga ivume ukuthi i-MTCT incindise njenge-MTC Alliance ngoba vele bona bazithi i-MTCT.
Iqembu leZimbabwe Warriors okwamanje lizincikelana lele Malawi emdlalweni we-Africa Cup of Nations kwele Cameroon. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Uzaphethe isikhundla sikamongameli welizwe njalo engumphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga useengeze isikhathi sokusebenza kweziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. Umbiko awethule namuhla uChiwenga wazise njalo ukuthi kungedlula isikhathi lesi izikolo zizaphiwa iviki eyodwa ukuthi zithathe amanyathelo okuvimba ukumemetheka kwe-coronavirus andubane zivule nxa isimo sivuma. Lokhu kutsho ukuthi izikolo zilakho ukuvulwa ngenyanga ezayo. UChiwenga ukhuthaze abafundi kanye lababalisi ukuthi bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela izikolo zingakavulwa. Ukhuthaze njalo uZulu ukuthi eqhubeke ezivikela kumkhuhlane ngokulandela zonke izixwayiso ezahlelwa ngabezempilakahle. Kusenjalo, uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi kulabantu abayisikhombisa 7 ababulewe COVID-19 izolo kwele Zimbabwe. Sekule nsuku ezine isiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Obert Mpofu evimbe ngqi epulazini likamnumzana Sipho Sami Malunga labanye bakhe abathi kabasavunyelwa ukuba belime kuleyo ndawo. Umpofu ongunobhala ophethe inhlelo zonke kubandla leZANU PF usecretary for administration uthi kazi lutho ngokwenzakala khona manje esidakeni farm eNyamandlovu esabeleni seMathebeleland North. Uthi wanikwa ingxenye yepulazi leli nguhulumende kodwa abanikazi bepulazi leli uMalunga umnumzana Charles Moyo lomnumzana Zefania Dlomini bathi kulabantu abalemibhobho abavimbe entubeni yesidakeni farm abathi akula muntu okumele angene kuleyo ndawo engavunyelwanga ngumpofu. UDlamini uthi sebethwele nzima.
Esidakeni akusasebenzeki solokho kwabuya u-Obert Mpofu lemuli yakhe bezithi imswelangubo farm. Akusavunyelwa muntu ukungena lathi silezilimo eziseplazini asavunyelwe ukungena. Izisebenzi zethu sezixotshiwe. Akusavunyelwa muntu ukungena. Kwenza konke lokho bakwenza bengalandeli ukuthi indaba le isemthethwandaba. Njengoba indaba isemthethwandaba kumelanga kube lo muntu ozithathela umthetho ofake ezandleni zakhe, kodwa bona hayi bakhanya baphezu komthetho. Amankantola angaza akhuluma athi kabaphume benze inkani ba-aphile beqhubeke besenza khonokho okuthiwa bengakwenzi ukudisturb ama-operations ethu esidakeni. Sikhuluma nje izulu liyana bafika balima amasimi ethu phose amane amounting to about 20 hectares.
Umnumzana Zefania Dlamini ngomunye wabanikazi besidakeni farm besixoxa laye ekubulawayo. Incwadi ezicubungula ezombusazwe zithi Usetshenziswa kwebizo elithi MDC Alliance akulankinga njalo akulamthetho ongasetshenziswa ngabe Zimbabwe Electoral Commission ukwala ukwamukela abanye amabandla ayabe elebizo eliphose lifane lalelo. Intethele zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolodaba.
Enye yalezingcwethi umnumzana Rejoice Ngwenya owenhlanganiso yeCoalition for Market and Liberal Solutions Zimbabwe uthi kuyamangalisa ukwenziwa libandla leMDCT.
Izeki kayifanelanga ivume ukuthi iMDCT incindise njengeMDC Alliance ngoba vele bona bazithi iMDCT banikwa imali kuParliament under the Political Party Finances Act njenge-MDCT. Bafanele bayincindisa njenge-MDCT kanti bayisaba nibizo labo. Kabachiyane lebizo le-MDC Alliance ayisulo labo. Nxa befuna ukulisebenzisa bazafanele babuyele futhi bayengena ku-MDC Alliance.
Kodwa isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uthi akula muntu okumele asebenzise i-MDC Alliance kukhetho.
Ukuthi bekuyekelelwa nje kube bomhlambi kazalusile munye lamunye elithatha yiko okwenze ukuthi ibandla liphisa elikhulu kangaka lidilike lihlale iminyaka yonke lifaka abameli lehlukene. Kuyabe kusenziwa ikhonokho ukuthi abantu babekhangile ukuthi bangaze baphume bangalandeli izinqumo leconstitution yeMDC bayakwanisa ukuthi nxa sebefika kwielection balithathe lelo bizo badilize ibandla bazenzele umathanda. Ngakho thina njengebandla lisemthetho
umnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli seMDCT uthi bayakwazi abakwenzayo.
iMDC Alliance ayikhulunyelwa ngumonzora njalo thina sikhulumeli iMDCT. Konke lokho kuzabonwa ngesikhathi sesichaphe ibridge. Why worry? Let us all wait and see. After crossing the bridge sizakhuluma ngakho. Asifoswa ngumonzora, not given pressure by Monzora is ZANU-PF surrogate. Iko kena siyakwazi sikwenzayo.
Umnumzana Ngqobani Sithole igqwetha elilwela ilungelo loluntu uthi akuqedakali ukwenziwa libandla leMDCT.
If he wants that to be declared, kumele aqale ahambe court. He cannot declare it. Ahambe enkantolo ayebeka indaba yakhe. Wonke laba abanye kade benisebenzisa lelo bizo ayingethi bahambe labo enkantolo baye kulwa lendaba yeleyo. So ikhothi declare ukuthi ongaba lebizo leli alisebenzise ngendlela yona leyo uMonzora athi lisebenze ngayo ngubani. So his declaration eme yedwa hayi is of no legal consequence. Ngakho ke alize nje ngumuntu olephupha elibi njalo esikukhangelele emthethweni ukuthi there is not such declaration. Ungawuthatha ukuthi ngumuntu oseyenze i-intention but that intention per se is not the position at law.
Isikhulumeli enhlanganisweni ebona ngezokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ZEC unkosikazi Letitia Joyce Kazembe ongathandanga ukuthathwa amazwi uthi kabakahlolisisi udaba lolu uthi baningi abantu abafisa ukuba kwazi ukuthi kuza kwenziwani ngebizo leMDC Alliance ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ukatsha olukhangele ukulondolozwa kwezemvelo i-Environmental Management Agency ikhathazekile ngokwenjiwa kwamatshe aligugu okudala ukugugudeka komhlabathi kanye lengozi emadamu amanzi. Ngalokhu sebekudaze labo abembayo ukuba bethole incwadi ezipha imvumo yokwenza lokhu. Ubathumele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-Environmental Management Agency kumbe i-EMA ithi ukwenjiwa kwamatshe aligugu ngokungekho emthethweni kudala ukutsha kweganga okungaba ngamashumi amane phoselantathu ekhulwini, i-42.81%. Kuthi ukuganyulwa kwezihlahla kuphose kube isilinganiso sokuthathu ekhulwini, i-2.89%. Unkosikazi Amkela Sidange obona ngokufundiswa kukaZulu njalo eyisikhulumeli senhlanganiso ye-Environmental Management Agency uthi kuphazamisa ukungena kwamanzi emadamu lezifuleni.
Singakhangela nje kwembiwa kwamatsha aligugu okungekho emthethweni ikakhulu nxa lokhu kuvele kusenzakala endaweni ezilamanzi kuyandise ukuthi uchiye amadamu lemifula yethu iqubelekile ukuthi ngokwenze njalo kwehlise inani lamanzi lokulolongeka kwamanzi lawa isigatshini esiningi sithole esengcolile ngokwenze njalo futhi kuyasuka kudunge ukuphila kwezinanakazana kumbe izihlahlakazana eziphila emanzini kugcine nje kuchiya umhlaba wethu kukudekile.
Unkosikazi Sidange ukhuthaza ukuba abafuna ukwemba okuchiyeneyo bethole incwadi kuhlangothi lukahulumende olubona ngokwemba okuchiyeneyo.
Thina njengabogatsha lwezemvelo abe-environmental management agency siyakhuthaza ukuthi abembayo la matshe kabambe ngendlela engasoze ishiye umhlaba wethu ukukudekile. Siphinde njalo sikhuthaze bonke abalothando lokwemba amatshe aligugu ukuthi kababe leqiniso ukuthi bayazuza incwadi ezifaneleyo ezibapha imvumo. Lokhu kuyabanceda ukuthi thina njengogatsha lwezemvelo sibe laluthuba lokubafinyelela sibaphe iziqondiso lakho konke engabe kuyadingakala.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo, ukhansila wakobulawayo njalo engumgcini sihlalo wekomiti eye-Future Water Supply and Action kukhansila yakobulawayo, uthi amadamu amanzi akobulawayo alindwa nsuku zonke ukwenqabela ingozi eziletwa yikwenjiwa kwamatshe aligugu okungekho emthethweni.
Ingozi eba khona yikubana umhlabathi lo mhlaba uyagugudeka. Bengithi imithi abayisebenziseyo yiyo esuka ibe yingozi nxa izulu selithelana esegeleza esesiya ngaphi emadamu. Okuyingozi enkulu okubangelwa kubana thina njengeBulawayo City Council indawo zethu ezamadamu siba lama-patrols every day 24 hours ukwenzela ukubana ingozi ezinjalo zingabi khona.
Umnumzana Qinisani Nxumalo ohlala esigodini uthi kunzima ukuthola amaphepha okwemba amatshe aligugu.
Hayi, akukho lula ukuthola amaphepha ukuthi kwanise ukwemba lele amatshe la aligugu. Ama-steps angikhona plus le mali angikhona kwesikhathi isuke ibe too much abantu ababeyifuna ema-ofisini. But then kulalabo okuthiwa ngama-ripper abasebenzisa ama-sensor yibo abagebha kakhulu emhlabathini. Njalo abagebha khona abalandaba ukuthi igodi langkhona linganani, bachiya begebhile. Ngakhayela imigwaqo eminingi eya emamayini isigejiwe kakhulu yibo. Bona vele nxa bengagebha abanjani abagqibeli abalandaba ukuthi duze emebhekule zakhamizi inkomo ziyawela kumbe njani, but bona abakufuna kuphela bengakuthola sebedlulela phambili.
Kuviki ephelileyo uhulumende uvule amahofisi ogatsha lwezemvelo awe-Environmental Management Agency eMatabeleland South eMzingwane ukwenzela ukwenqabela ukugugudeka komhlabathi okudalwa ngabemba amatshe aligugu ngokungekho emthethweni. Ngimelwe iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ulalto namhla kuhlelo sihlolisisa ukusetshenziswa kwegama le-MDC Alliance ngamabandla aphikisayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Kevin McCarthy okhokhela ibandla lama-Republicans edale le-House of Representatives kwelemelika uyala uyanika ubufakazi kukomiti ecubungula okwenziwa ngabalandeli wayengumongameli umnumzana Donald Trump mhlaka 6 Zibandlela nyakenye kubalwa ama-electoral votes edale le-Congress eCapitol Hill eWashington DC. UMcCarthy uthi kayisebenzi ngemfanelo ikomiti le ekhokhelwa ngabakubandla lama-Democrats ehlolisisa ubudlwangudlwangu obenzakala ngalelo langa kulandela umhlangano owenziwa nguTrump labanye bakhe abathi kumele bathathe ilizwe labo ngenkani. Abakukomiti le bathi uMcCarthy ulakho ukubatshela ukuba uTrump wayecabangani ngosuku lolu ngoba kubikwa ukuthi wayebukele umabonakude ngesikhathi abanye bakhe behlasela edale le-Congress. Ele-Nigeria lithi inkundla yokuxhumana eye-Twitter isingasetshenziswa kulelo lizwe okusemthethweni ngoZulu kulandela ukuvinjwa kwayo okwenyanga eziyisikhombisa. Ele-Nigeria lathukuthela okumangalisayo kulandela ukuchithwa kombiko owawethulwe ngumongameli Muhammadu Buhari owakuthiwa wephula iziqondiso zeTwitter. I-Associated Press ibika ukuba ele-Nigeria lithi livumelane lenkampani ye-Twitter ukuba nxa befuna ingavinjwa kumele ivule amahhofisi kulelo lizwe idinga umuntu ozasebenza kunkampani le ozakhulumisana ngenkokheli yawo neNigeria, ihlawule imithelo yetax njalo ivumele ilizwe leli ukuba lihlolisise okunye okwethulwa enkundleni le ngoZulu. Omanje sike sizwe u-Ezra Chisa Sibanda exoxa lesakhamuzi eLupane esabeleni seMatabeleland North.
Ukhuluma noMishe Nkomo.
Mishe Nkomo-ke kungaphi esigabeni sakho labahlala khona?
Mina ngihlala kuGudubu Village.
Aha. Lupane.
ELupane.
Kunjani kona bevillage la?
Kubi kakhulu, sihlangana le ndube ezithi imithetho yamasiko seyafa, sokufe yonke into. Ngoba kufe imithetho, abantwana ukulalela abazali akusekho, imfundo ngasesikolo ayisekho. Ukuhloniphana kwabantu akusekho. Umthetho okhona ungaziwoniwe. Nxa ungala mali vela bakulaleli, kusuka kuconsidelwana umuntu ole mali.
Yikho okusenziwa kuyini ukuthi abantu benze sobadelele kanje kulahlelwa amasiko?
Umumo welizwe wabuyiswa njalo, kwathiwa abantu bazibhasophe bona, kodwa-ke kuyehlula ngoba kade singasikhangeli imithetho ekhona. Sezisitsho ungaze uye emapholiseni, le ndaba zakho nxa uzibeka emapholiseni, especially nxa ubeka emapholiseni uhlangana nabantu besishoneni, ukuthi bacubungule bachayisise ukuthi siqubani okhuluma ngaso njani njani. Abakulaleli babengazwisisi bona, abasebenzisi ukuthi basebenzisa ama-chapters kuphela. So abantu laba khonokho kuyasihlupha njalo sezifundweni ezikoleni, kuthi kubuye kuqatshwa amatitsha angamashona. So amashona kuyahlupha ukuthi abantwana abangenise bazwisisise ukuthi bathini, ngoba yena yedwa uyabe engazwisisisi ini isiNdebele nesiqu sezinto akhuluma ngazo.
So abantwana bafundiswa ilimi olungaso labo laba ku-grade 1 laba abancane?
Yebo, abantwana bafundiswa, yebo, ngamashona. Ushona leliyana uyabe zama ukuthi asifunde khonapho isiNdebele ebantwini lebantwaneni bonabo. So bese kukhanya ukuthi imfundo yakho niyabe ingasaqinanga.
Kuthi ukuthi ukufela kangaka lokhu okwenzayo lesi sigaba kwenziwe khona abantwana bafundiswa?
Yebo, yebo. Yebo.
So manje uthini wena? Mele ukuthini uthini kuhulumende?
Kuhulumende kaChristisi esikuthoyi ukuthi nxa ku
yes,
nxa kuqatshwa amatitshaba ezigabeni emathebeleleni, kakubuye amaNdebele azakhuluma bazwisisane labantwana emahofisini. Futhi laphana ngitsho khona ELupane sathi ezikupholisi loba ngaphi, ngakubuye amaNdebele bakhulume izindaba eziyabe zikhulunywa abantu kabasakhwayisisa. Of course esiyakwazi omagistrate bayakhuluma indimi babo bezazi bezifundele, kodwa ngale kusukela phansi emapholiseni uyakuhlangane lamathoni okusuka kungasazwisiseki izinto ezikhulunywa.
Lapha lizwe u-Ezra Chisa Sibanda exoxa lesakhamuzi ELupane esabelweni seMatabeleland North. Abakuhlangothi lwezemfundo eMatabeleland bathi ababalisi baqhatshwa eHarare, ngakho-ke abala mandla ngalokho okwenzakalayo. Ezemidlalo, iqembu leZimbabwe Warriors lincikelana okwamanje leMalawi emdlalweni owe-Africa Cup of Nations. Landelani umdlalo lo ekhasini lethu lokuxhumana eleFacebook ku-VOA Ndebele, naku-VOA Ndebele Twitter kanye naku-VOA Instagram. Kolunye udaba olufanayo olwenguqu, obe ngumqondisi weqembu lomdlalo wenguqu elabasakhulayo eChicken Inn uSimba Mutubuki kasekho. Ithathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji. Usiphalo lutaba.
Umthubuki obesaziwa kakhulu ngegama elokuthi Mkoma Simba odlule emhlabeni ngolwesine ntambama elokitshini lenjube lapho abekade ehlala khona. UMorris Mkwiti osebenzela yeke uqembu lenjube United elike ladlala usigaba sika Division 2 eminyakeni eyadlulayo uthi umdlalo wenguqu ulahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaMthubuki.
Silahlekelwe kakhulu ngokufa kukaMkoma Simba Mthubuki. Nguye kade engu junior administrator junior talent identifier ebona ukuthi abantwana batshona bedlala ibhora bengatshoni estridini bethatha ama-drugs benatha utshwala kodwa betshona bedlala ama-sports bethuthuka besiya phambili. Sibuhlungu kakhulu ngeifa kaMkoma Simba, sesilahlelo kakhulu thina becommunity enjube.
Umthubuki wasebenza lamaqembu abalisa ele njube Sundowns lona ebeyidlala kusigaba saphezulu esePremier Soccer League ele Boys Without kanye lele njube United. Ngesikhathi esedlula emhlabeni besebenzela iqembu leChicken Inn lapho abengumanager wamaqembu abafana abasakhulayo. UCharles Hliwayo omunye wabaqeqeshi beqembu labasakhulayo leChicken Inn uthi umthubuki ubelothando olumangalisayo lomdlalo wenguqu.
He was so passionate ukuthi into yokuthiwa yilose ubengayifuni phansi kwakhe. He wanted ukuthi team iwine and the way the passionate ngaye ubuyibona nga iteam iwinile how he would treat abafana even abafana be opposing team ama opponents and the match officials kuba treata kuhle and uphinde ukubone futhi ukuthi nxa iteam yakhe idliwe kuyabe sele stress esingayenziyo lenye into vele ade iguye kube umuntu ukuthi uyakhuluma iqiniso kube ngajoni empuputa esiya ngapheceleni eborder. The next day, lebeselizwanana.
Usiphambaniso Dube omnikazi weqembu le-Ajax Hotspurs uthi umthubuki ubekuzinga lika-Alibaba Dube ekuthuthukiseni umdlalo wenguqu edolobheni lakoBulawayo.
Engingakutsho ngomkoma Simba yukuthi iBulawayo football ilahlekelwe kakhulu and nxa sesikukhangela simfake ezingeni labo bantu abanjengabo Alibaba koBulawayo lapha in terms of ukukhulisa ibhola labafana abancane ku-junior football. Ube yi-character nje ubuhleka nje nxa umbona umkoma Simba ngezinto nje akade ezenza, khangele futhi i-dedication yakhe akade layo ekudevelopheni umntwana ongumfana ekudlaleni ibhora. So yilose enkulu koBulawayo. Izakhamizi zenjube ngithemba kuzaba nzima ukuthi ziphinde ziyethola umuntu onjengomkoma Simba.
Umthubuki ubesele minyaka engamashumi ayisithupha lantathu yokuzalwa, njalo kakukaziwa ukuba uzabekwa nini njalo ngaphi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday namhla silomhlabeleli we-House uBigboy Ngwenya uhamba ngegama lokuthi Biggie D Hero, yena osethule idlaladi elitsha. Untungamini Nkomo weStudio 7 uyalandisa.
Idlalade leli lilengoma ezilichumi lane. Nango uBiggie D Hero.
Salibonani balandele, size nedlalade lethu lesibili, kusho ukuthi i-album yethu yesibili. Ngithemba eyakuqala niyayazi, layizwa i-album yethu ethi Nzopapa. Then manje siliphathelenye i-album yethu ethi yona Abanathando, yole dlala-ke khona lapha.
Ingoma ezikuleli dlalade sigoqela ethi Sugar Sugar, Umoya Wami, Indaba Zakho, kanye lale ethi Igama Lika Jesu.
I'm running out of time.
abantu kuthenga idlalade balithola njani?
Umculo wethu uyatholakala endaweni ezihlukene, kodwa ke kumanje abangathanda ukuthenga lo mculo bazosibamba kulezi number ezithi 0658583307, ngiziphinde njalo 0658583307. Yizi number abazithola kizo lezi, noma bahambe kuFacebook bafike basearche Big The Hero, then bazosithola base bexhumana nathi ke khona lapho.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Sibonga kakhulu isupport kubalandeli, ngoba nealbumu lawuqala batshengisile uthando lwabo, nelamanje albumu batshengisile uthando lwabo, basatshengisa njalo. So sithi bengaphela amandla, mabayale besisupporta nje kanjalo, siqhubekele phambili, ngoba ukuze siyale sihlabela yibo abasipha amandla. So sidlulisa ukubonga kakhulu kubalandeli, sithi bengaphela amandla ngokusupporta. Siyabonga isupport yabo enkulu kakhulu.
Uphuma ke enkundleni uBig The Hero ngale
Sugar 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 Kiloli ngana madoda ningena ningina kamputi bike fulia no menyo tse Kiloli ngana madoda ningena ningina kamputi bike fulia no menyo tse Kiloli ngana madoda ningena ningina kamputi bike fulia
Isihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe njalo engumphathintambo wezempilakahle uMnumzana Constantino Chiwenga useyengeze isikhathi sokusebenza kweziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. UMnumzana Obert Mpofu kubikwa ukuba usevale ngci epulazini likaSipho Sami Malunga labanye bakhe. Kule ncwadi ezithi akumelanga ibandla le-MTCT lithi lilo lodwa okumele lisebenzise umanyano we-MTC Alliance kukhetho oluzayo. Iqembu leZimbabwe Warriors lincikelana nelamaLawi khonamanje emdlalweni we-Africa Cup of Nations kwele Cameroon. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo ngoGibbs Dube.